on Zion Music.
L-I-P-S-Y.
DJ Love More.
Awusi toy, ndaka kutari sakudai. Weva chiku tambi sakudai. Uyapano, ndeku marinete ne love. Abava ikete love.
Chimanjira kwa nini ndin experience yerudo. Siyano kutambi ziranguva yako.
Elfi koso, ndinenge ndiri wako. Fasina mwe ndinenge dingori wako.
Usandi pime kani, rudo ndoku parwese. Rudo ndoku pang, usandi eru feywe. Love ndoku parwese. Love ndoku pang, usandi pime kani. Rudo ndoku parwese. Rudo ndoku pang, usandi eru feywe. Love ndoku parwese. Love ndoku pang.
Is nothing but a number. Ngai savare zanye kundi yamba. Isabura munandare. Uone unoto wona zandino tutamba.
Moyo wangu uri free. Ya unaka occupaya. Tamba neni. Ya usumboda kundi saya. Usandi pime kani. Rudo ndoku parwese. Rudo ndoku pam. Usandi eru sewe. Love ndoku parwese. Love ndoku pam. Usandi pime kani. Rudo ndoku parwese.
I was a toy, the Kakutari Sakudai, where I take a time to Sakudai. Uyapano, the Kumarinette and the love, Ababa Iketela,
Chimanira, Valirin, in experience, Yerudo, Siano Kutambi Zirangubayako, because on the Ningen, Diriwako, Pasina, Mumendinigan, Goriwako,
Sandy Pime, and the Rudondoko Bagwe, say, Rudondoko Pam. Usandi eru sewe, love ndoku parwese, love ndoku pam. Usandi pime kani, rudo ndoku parwese, rudo ndoku pam. Usandi eru sewe, love ndoku parwese, love ndoku pam.
Edge is nothing but a number. Ngai savare zanye kundi yamba. Isabura munandare, uone unoto wona zandino tutamba.
Moyo wangu uri free, ya unaka occupaya. Somboda kundi saya, usandi pime kani rudo ndoku parwese, rudo ndoku pam. Usandi eru sewe, love ndoku parwese, love ndoku pam. Usandi pime kani rudo ndoku parwese, rudo ndoku pam. Usandi eru sewe, love ndoku parwese, love ndoku pam. Usandi pime kani rudo ndoku parwese, rudo ndoku pam. Usandi eru sewe, love ndoku parwese. Love ndoku pam, usandi pime kani, rudo ndoku parwese, rudo ndoku pam.